Daddy wane we, wadi wane ni, apna kaita se we, kana nenge se ni, doda kukara ne we, sandi funze we ni, ini nene we, banana nene ni.
My head days na inyora tam, isi these days kane phone nam, fiche kos kwa tinenge chingwa mam, saka baby usasofe wandiramba. Shauri mudiwa moyo wako mudiwa inandidi kusiwa. Ngokara wasiwa kutuka ndisiya inindino wadziwa. Chero kanzi pana long distance, mwondo na isu. Chero pana act different, love is for two. Tarira mudiwa tarira, tarira mudiwa tarira, tarira mudiwa tarira. Uwana, uwana tarira.
You always on my mind, shot 24/7. Baby, I'm a bullet, blessing from heaven. Ano kuda kundi pfura ndi anitite competition. 1v1, domrova nevi 11. Abono shandira, kwandira uzi beden. Wakanti tisaku siva mwara, ntisiri muyeden. Baby, rangu, mukorere election. Kuchechi wakutoka ya kutindenge nchideta. Mfana uya uya ano imba kozi ndeke chingoti amen. Moyo wangu sao breaka. Kundisia baby, nchidana na ndega.
Chero kanzi pana long distance, mwondo na isu. Chero pana act different, love is for two. Chero kanzi pana long distance, mwondo na isu. Chero pana act different, love is for two. Tarira mudiwa tarira, tarira mudiwa tarira.
Change your life young. Ndoda kuti uve wife young. Nobody but you baby. I got my ex at my queue screaming where are you. Ma buja shenema. This is what I call love. Dali jamwari rudo redu aruzi rwemari. Ngatibate pamwe pando paisa usaramwe. Chikafamba muche baby tichavaka imba samwe. Chimwe chinhu chandomwa ndofara baby. Wewe pono tu baby usamwe.
Shauri mudiwa moyo wako mudiwa inandidi kusiwa. Ngokara wasiwa kutuka ndisiya inindino wadziwa.
Chero kanzi pana long distance,
mwondo na isu.
Chero pana act different,
love is for two.
Chero kanzi pana long distance,
mwondo na isu.
Chero pana act different,
love is for two.
Tell it out.